Chekwata chiri kutungamira makwikwe kasolaga Premier Soccer League chengezi Platinum Stars. Chayambirwa kuti chisadherere Bantu Rovers kana kuti vanozoyuka bakuvanaiwa mumutambo wavo muRuveve Stadium nesondo wapera. Vengezi vari kufara zvikuru mushure mekunge chikwata chavo chakarova Dynamos 2-0 sondo rapera, zvekuti mumwe mutsigiri mukuru wechikwata ichi vaJustice Rezin Banda vanoti havasi kutarisa zvana Bantu Rovers, vachiti ivo vatotora mapoints ese matatu kare. VaJustice Banda vanoti vachange vari muBulawayo kuenderera mberi nemhemberero yavo mushure mekudambura Dynamos iyo inoteverwa nechaunga. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vatichaona Masekesa vanoti madamburo asafarisise zvekufunga kuti vakatokunda kare nekuti zvikwata zvakamira sepane Bantu Rovers zvine ngozi. Izvi zvatsinirwa zvekare nemumwe mutsigiri wenhabvu vaMishek Sisale, avo vati nhabvu pasi rese yasanduka zvikuru zvekuti hapasisina chikwata chinonzi chidiki, zvekuti mitambo yave kufamba nepanenge pasingatarisirwe.
Bhora mazuva ano nyaya iripo ndeyekuti bhora harisina anonzi maGiants, masurprises arikuwanika kwese kwese.
Ngezi ndiyo iri kutungamira makundano aya nezvibodzwa, sezvo yakaenzana pamapoints 56 neFC Platinum. Asi zvikwata zviri izvi zvakasiya Chicken Inn iyo yatamba nhasi masikati nepoint imwe chete. Chicken Inn yarova Cholocho Pirates 1-0. Asi kugona kunenge kudada kana kuti FC Platinum ine mutambo wakaomawo zvikuru, kunyange hazvo iri pamusha muMandava Stadium mangwana neZPC Kariba. ZPC Kariba iyo ine mapoints 41 chete iri kudawo kutora mapoints ese matatu kuitira kuti isuduruke kubva muzvikwata zvakatarisana nekubuda muPSL. Sezvakangoitawo FC Platinum, Dynamos iyo iri pachinzvimbo chechina mapoints 2 pasi pengezi neFC Platinum iri pamusha muNational Sports Stadium nechapungu nesondo. Kunyange hazvo chitima chavo chakambomitswa kumhondorongezi apo Dynamos yakarohwa nengezi Platinum Stars, mutsigiri wechikwata ichi vaIgnatius Mchena vanoti chapungu vanoirova.
Dynamos inohwina ende tinohwina chete. We are going to win.
Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Black Rhinos vs Shabani, Yada vs Blue City, Wange vs Highlanders, Triangle vs Harare City. Mune mumwe mutambo watambwa nhasi masikati, Capes United yakunda Haumai 1-0 kuBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.